Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitsepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri 10/31/2017. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanotengesa migwagwa vanoita musangano vachipika kuti vachadzoserawo nekuti vanoita nekurohwa nemapurisa pamwe nekutorerwa zvinhu zvavo. Vakaremara vanoti ZEC iri kuita chirongwa chekunyoresa isingaise mberi zvinodiwa muchirongwa ichi nevakaremara. Vemachechi vanoungana muHarare umwe vanonyorerana pasi chibvumirano chekushanda pamwe chete. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanotengesa zvinhu migwagwa nevanoita mabasa emaoko nhasi vaenderera mberi nemusangano wavo pachechi yeAnglican muHarare zvisinei nechaunga chemapurisa anga akapakatira pfuti ayo amboda kuparadza musangano uyu achirambidza vanhu kupinda. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Vatengesi vemumugwagwa vane vanoita mabasa emaoko vaungana kuti vazeye matanha vangatora mushure mekudzingwa mudhorobha nekanzuro yeHarare ichibatsirwa nemapurisa ezrp izvo zvavanoti zvasiya mhuri zhinji dzichinhonga svosve nemuromo. Vaungana ava vashoropodza zvikuru kurohwa kwavati vari kuitwa nemapurisa pamwe nekutorerwa zvavanenge vachitengesa. Vatengesi vati vakaramba vachishungurudzwa vanoda kuti vese vanobata mabasa emaoko vabatane pamwe chete voenda kubazi rehurumende rinechiga chekubatsira vanotambura. Mumwe mutengesi asina kuda kudomwa nezita ati kana vachitadziswa kuzvichengeta hurumende inofanirwa kuvachengeta. Vanhu ava varatidza hasha uye vayambirawo mapurisa kuti vakaramba vachirohwa naivo vachaita chirwirangwe vorwira kodzero dzavo. Amai Chipo Magwizi vapachisungo chekuti vatengesi vomumigwagwa vabatane vorwisa avo vanovarwisa.
Hondo inopera nehondo. Hondo inopera nehondo.
Amai Faida nemachena vatiwo kunyange hazvo vari kushungurudzwa havasi kuzobuda mudhorobha kusvika kanzuro yeHarare yavapa kwekutengesera kune vanhu. Vatiwo mwedzi uno zvakavaomera zvikuru sezvo vasina bhizimusi ravakaita nekuda kwekudzingwa nemapurisa.
Ngavatirengezewo tichitengesa vatipe pekutengesera kana mutauni musingaite votipa pekutengesera kunofamba vanhu nekuti tikanzi ndai kucoca-cola kana kuti ndai kucoca-cola kana kuti ndai kunze kwetauni ko ndonotengesera ani hakuna munhu anofamba ikoko inini ndikuda mari yemwana kuti aende kuchikoro mwana wangu anorarama sei inini wacho ndorarama sei izvo zvimwedzo wapera ndina chekudya mai vari kumusha vari kuda mbeu ndoiwana kupi
sachigaro wenational vendors union of zimbabwe navos vastend rickshaw rwadza vatiwo vanodawo kutaura nemutungamiriri wenyika kuti vanzwisise kuti mutungamiriri wenyika varobert mugabe ndivo vari kutuma mapurisa here kuti varove vatengesi vemumigwagwa vati vapa vamugabe masvondo maviri chete kuti vakurukure nevanoita mabasa emaoko
vamugabe vakati ivo bvisai mavhenda mumarodhi asi tioda kunzwisisa kubva kwavari kuti pakuti bvisai mavhenda ndivo vari kutuma here mapurisa violence yavari kuita murodhi ndivo vari kutuma mapurisa here kuba kwavari kuita murodhi and tavapa vamugabe ultimatum ye 2 weeks yekuti vanofanira kutipa mhinduro in public response kuti hongu ndakatuma mapurisa kurova vanhu nekubira vanhu zvinhu murodhi kana kuti kwete ini ndakati bvisai vanhu vanotengesera kupi dzimwe nzvimbo kana vakati kwete tichabva tavaudza kuti imimi chistopai vanhu ava zvavari kuita nokuti vari kuba vari kurova vanhu because this tawirirana semeeting kuti mupurisa kurova munhu kupara mhosva and since we are going to defend ourselves from being continuously abused takangonyarara
vazvorwadza vashoropodzo vemapurisa nekumboda kubisa musangano wavo izvo zvaita kuti vanonoke kutanga vazvorwadza vati mapurisa haana simba rekupa mvumo kana kurambidza misangano asi vanongofanira kuziviswa chete pasi pemutemo wepublic order and security act ndakamirira studio 7 muharare ndini Patricia Mudadigwa
apo chikamu chepiri chekunyoresa kuvhota chapinda muzuva rechitatu kumasvingo vanorarama neurema vari kuchema chema kuti nzvimbo dzekunyoresa hadzina zvikwanisiro zvekuti vasvike uye vanyorese Gandri Maramba anotipa nyaya iyi
vakaremara vataura nestudio 7 nhasi vati sangano rezimbabwe election commission kana kuti zec harina kuita chirongwa ichi richivafunga izvo zvichaita kuti vazhinji vavo vatadze kunyoresa kuvhota sachigaro wedisability amalgamated community trust vahenry chivhanga vanoti vakaremara vakasiyiwa zvido zvavo mukunyoresa sezvo vanofamba nemawheelchair vasingakwanisi kupinda munzvimbo dzakawanda dziri kunyoreswa
ini ndakamirira dhakti nevanhu vakaremara zvisiri accessible especially nevanhu vane mawheelchair nzvimbo dzose dzinopindwa nemawheelchair dzakakwirira zvokuti haugoni kupinda uchisunda kunze kwokusumudziwa saka nyaya yekusumudza hamene kuti vanhu vezeki ndo vachazosumudza here uyewo mukusumudza kufumura munhu nokuti zvamunoona urema uhwu munhu wakagara paunenge uri hwakasiyana-siyana saka wosumudziwa nevamwe vanhu vasingazivi mabatiro avanofanira kuita zvinenge zvava kurerutsa munhu nokumubvisa chimiro haakwanisiki kupindika uye munhu unozozvibvunza kuti ndondozvinetserei kinda unorejista kuvhota ini nchindofumurwa unhu hwangu
vamwe vati zeke haina zvikwanisiro zvevasingaoni zvekunyoresa zvakaita semabrail vamozi chitambo ndevamwe vakaremara vanoti zeke yakavasiya kunze pachirongwa chekudzidziswa kunyoreswa kuvhota nekuti haisi kuita nemitauro uye nzira dzinonzwikwa nevasingaoni pamwe nevasingatauri nekunzwa
kune vazhinji vane urema nyaya yekushambadza zvikuru sei vasingaoni nevasingakwanisi kutaura nokunzwa haiinatsi kusvika zvakanaka because tikatarisa panenge pachidzidziswa vanhu nezvebvr panoita challenge yekuti vanhu vanodzidziswa vadzidziswa vopiwa mahandouts mapamphlets mapamphlets aya haana kunyorwa nebrail saka kureva kuti vasingaoni vaya vanongonzwa ipapo but kana vaakuenda kudzimba vazikwanisi kundoverengawo vachiona kuti zvatadzidziswa zviya zvakamira sei uyezve vasinganzwi panenge pachidzidziswa zvechera vakapuwa mapamphlet asi panenge pachidzidziswa paya paya vanodzidzisa vacho havagoni sign language havagoni kuinterpreta sign language
vatavengwa mazhambe avo vanofamba nemadondoro vatiwo zec iri kutyora kodzero dzevanhu vakaremara nekusaita kuti zvikwanisiro zvavo zvivebwe pakunyoreswa kuvhota vachiti vazhinji vavo vachatadza kunyoresa
kodzero dzevanhu vakaremara dziri kumbunyukidzwa panyaya yekurejista kuvhota saka semaonero atiri kuzviita nezvatiri kunzwa mucommunity yemunomasvingo vachatadza kurejista vakawanda kune nyaya dzekuti vanhu vanofanira dzemafingerprints kune vasina vane maoko akadimburwa havasi kuziva kuti position iri kutorwa nezeki pakuti varegiste ndeipi.
Studio 7 yataza kubata mukuru wezeki masvingo vazekspudurai avo vanga vasiri muhofisi mavo. Vanhu vachiri kusangana nedambudziko rekushayikwa kwemakomishina anosaina maafidavit avo neuchapupu hwekwavanogara, kunyange makanzuru nenhengo dzeparamende dzakanzi dzinyorese vanhu tsamba dzeuchapupu. Chirongwa chechipiri chinopera musi wa13 Mbudzi gore rino. Pozoitwa chikamu chechitatu munzvimbo dzakasiyana-siyana. Ndakamirira Studio 7 kumasvingo, ndini Gandri Maramba.
Mamwe masangano anoshanda akazvimirira oga pamwe nemapato ezvematongerwo enyika vari kushandisa social media kukurudzira vanhu kuti vanyorese kuti vagokwanisa kuvhota. Asi izvi zviri kusiya vamwe vaine mubvunzo wekuti kuita izvi kunobatsira here kuti vanhu vanyorese kuvhota vagozovhota neuwandu hwavo. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Mapato ezvematongerwo enyika pamwe nemamwe masangano anoshanda akazvimirira ega uye vanhuwo zvavo vari kushandisa social media kunyanya WhatsApp senzira yokurudzira vanhu kuti vanyorese kuti vagokwanisa kuvhota. Izvi zvave kuita kuti vamwe vabvunze kuti kuita izvi kungabatsira here panguva iyo pane maonero ekuti vamwe veruzhinji vari kushayanya nekunyoresa kuti vagokwanisa kuvhota. Nyanzvi muumhizha hwekufambiswa kwemashoko vanigel gambanga vanoti vanoona social media ichibatsira zvikuru mukukurudzira vanhu kuti vanyorese kuti vagovhota.
Sezvakataurwa nepotras inoongorora mashandisirwo emasaisai kana kuti mashandisirwo eintaneti, zvinhu zvokushandiswa neintaneti zvikuru muzimbabwe isocial media kunyanya ana WhatsApp nana Facebook. Saka kana vanhu vachida kutambidza mashoko anokurudzira vanhu kuti vaende kunonyoresa kuti vazokwanisa kuvhota muna 2018 vakashandisa nzira dzakaita sana WhatsApp nana Facebook idzodzo vachakwanisa kubatawo vanhu vazhinji.
Vagambanga vanotiwo nekuda kwekuti dzimwe nhepfenyuro nemamwe mapepa nawo zviri pasi pehurumende, kushandisa social media kunopa masangano anoshanda akazvimirira ega pamwe nemapato ezvematongerwo enyika mukana wekuti vaitewo kurudziro yavowo pasina kumbunyikidzwa.
Chimwe chinhu chekucheresedza muzimbabwe ndechekuti nzira zhinji dzekutambidza mashoko kana kutepfenyura mashoko iyo inonzi broadcasting, nzira dzagara dziri dzakabatwa nehurumende kana kuti zvinonzi muchirungu state controlled. Zvichireva izvo kuti kana pane maopposition political parties kana macivic groups anoda kutambidza mashoko ezvekuvota registration, vanofanira kutoshandisa idzo nzira dzakaita sana WhatsApp nana Facebook kana kuti iyo social media, kunova iko kwakareruka kusina kumbunyikidzwa kunosimbowanika mumastate controlled media platforms akabatwa nehurumende iwawo.
VaVictor Chimutu ndivo sachigaro wesangano reZimbabwe yadzoka maiuye Zimbabwe, iro rine chirongwa chinonzi zvimakire zama vota decide your destiny vote campaign. Pasi pechirongwa ichi veZimbabwe yadzoka vari kushanda nevamwe vaimbi vakasiyana-siyana munyika vachikurudzira vanhu kunyanya vechidiki kuti vanyorese kuti vagokwanisa kuvhota. Mudzidzisi wezvidzidzo zvekutapa nawo paFalmouth University kuUnited Kingdom vaHayes Mabuyazara vanoti kushandisa social media kunogona chose kubatsira kukurudzira vanhu kuti vagokwanisa kuvhota. Asi vanotiwo vakawanda vanowana mashoko ekurudziro yakadaro vanhu vari kunze kwenyika vasingakwanisi kunyoresa kuti vagokwanisa kuvhota musarudzo dzegore rinouya.
Tatarisa majokes anocirculate nevanhu kana tatarisawo nemamessages maimformation nemaexperiences avanenge vachitaura kuti ndazosangana nezvakati pandanichiza ndiregister ndazotivambidza kuregista nenyaya dzakati, zvinhu zvose zvinokosha izvi. Asi chatingakukangamawo kuti inyaya yekuti vanhu vakawanda vari active pamasocial media platforms vanhu vari mudiaspora, vakawanda vanhu vasingazokwanisi kuti vazoregistrawo kuvhota, vakawanda vacho vanhuwo vari maurban areas, vanhu vanoconstitute about 33%. We should be more worried about the 67% ziri kumamisha idzo. Pa67% izvozvo handifungi kuti social media yoga ingabatsira kuti ikurudzira, but yes, social media yakabatana nemamwe matraditional approaches atinogona kushandisa inogona kuti ibatsire.
Dzimwewo nyanzvi mune zvekufambiswa kwemashoko dzinoti kunyange hazvo vanhu munyika vave kushandisa social media zvakanyanya, kushandisa nzira iyi kukurudzira veruzhinji kuti vanyorese kuti vagokwanisa kuvhota kunogona kushaya basa sezvo vanhu vane tsika yekusatevedzera zvavanenge vaona kana kunzwa pasocial media. Apa ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Ma Vamwe masangano evarairidzi anoti vatsigiri vezano PF vave kumanikidza nhengo dzavo kubhadhara mari yemusangano wekongresi yechimbi-chimbi yebato iri uchaitwa muHarare muna zvita. Mutungamiri wesangano reprogressive teachers union of Zimbabwe kana kuti PTUZ Dr. Takawafira Joe vanoti sangano ravo riri kutambira zvinyunyuto zvakawanda kubva kumatunhu ose emunyika zvikuru kumaruwa pamusoro penyaya iyi. Rimwe sangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinotiwo nhengo dzaro zvikuru kumudzi mudunhu remashonaland east dziri kumanikidzwa kubvisa mari iri pakati pedhora nemadhora mashanu ichinzi ndeyekubatsira kuitwa kwemusangano wezano PF uyu. Asi mutauriri wezano PF vaSimon Kayamoyo vanonzi vakaramba kuti vari kupema mari avai nhengo dzebato ravo vakakurudzira vari kukumbirwa mari kuti vatore mazita evanhu ava. Zano PF inonzi inoda kuunganidza mari inoita mamiriyoni masere emadhora kana kuti $8 million kuitira kuti ikwanise kuita musangano wechimbi-chimbi uyu uyo unotarisirwa kuitwa kubva musi wa12 kusvika musi wa17 zviita. Ngatinzwei hurukuro yataita naDr Joe pamusoro penyaya iyi.
Takareceive information inotaura kumatunhu yese zvavo emuZimbabwe kuti kune tsamba dzakanyorwa nevanhu vesangano riri kutonga rezano dzinotivarairidza vange vachibhadhara mari. Mari dzacho dzinorenja kubva pa$1 kusvika pa$5 ende vakuru vezvikoro nomari ndo vanogadza ma$5. Saka izvi zvinoshungurudza zvinogara zviti ende tiri kungotaura kumapolitical parties dai achikumbira kwete kuita sekuti zvinoita zvefosi meta. Saka varairidzi vakawanda muzvikoro kana zvoenda ipapa kuti munhu anofanira kunyorwa zita rake kuti zvinopa kuti vatye zvikuru sei takatarisa nati next year tiri kuenda kumaelection.
Saka zvii zvamuri kukurudzira nhengo dzenyu kuti dziite?
Takataura nemaprovinsi ese tineya anonzi maWhatsApp kuti mahedhimasta ese anenge achinyoresa yavo muzvikoro kuti tichavabhadhara mizipi vanofanira kunge vanyore zita ravo vatumire kwatiri sesu tinotungamira sangano navarairi. Vemucommunity vacho vanenge vachidza vakuru vakuru kuti vava political parties ngavanyore mazita avo. Tinovimba by Friday inova iyo zuva ratakatara kuti mazita anga auya tinenge taona vamwe vachinharadada tichiri kuita izvozvo zvokubundikira varairi.
Asi pane chakaipa here vazhou kuti vanhu vange vachibatsira zvavo musangano?
Hapana chakaipa kana musangano uchikumbira. Chakaipa kumanikidza munhu kuti aite zvaasingadi.
Imiwo sesangano mati mamboedzawo here kutaura nebato rezano PF?
Takabvira kare tichitaura even kuministri tichitaura tatoneta nekuti yatinongoziva ichiri inomuririro wayo vanoramba. Vakatoramba vakayamwe kuti hakuna zvine asi tongofarawo nezvavakataura kuti vakatiwo kune masosi vari kutobvumbawo kuti masosi akatero arimo asi aepuka kuti tai vangoudza mahedhimasters kuti munhu wangokunyorerai tsamba tipei kuzano pf zvinokurumidza kupenga.
Mutungamiri wePTUZ Dr. Takawafira Joe vari parunare mumasvingo nestudio 7. Makateerera kunhepfenyuro yevanhu yestudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa909 am pa4930 kana pa6065 ne15460 kHz pashortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru mubazi rezveutano vanoti munhu anga akazviteya nemabhambu arwisa nzvimbo inogara vemizinda yekune dzimwe nyika muKabul, guta guru reAfghanistan, akauraya vanhu vangangoita vasere nekukuwadza vamwe vakawanda. Chikwata cheIslamic State chati ndicho chatungamira kurwisa uku. Sangano rinokurudzira kuchengetedzwa kwevatori venhau reCommit to Protect Journalists rinoti Somalia ndiyo nyika yakaipisisa mupasi rose kana pachitariswa nyaya dzekuurayiwa kwevatori venhau dzisina kuongororwa dzichipedzwa. Sangano iri rinoti rino igore retatu nyika iyi iri pachinhano ichi. Sangano reInternational Monetary Fund kana kuti IMF nezuro rakabuditsa gwaro rinoratidza kuti zvinhu munyadza zveupfumi zvaenda kumawere. Gwaro remamiriro eupfumi iri rakaparurwa muHarare nezuro. IMF inoti kunyange zvinhu zviri kuratidza kuti zvichaita nani munyika dzakawanda muAfrica, Zimbabwe iri panyika gumi dzisiri kuita zvakanaka munyadza zveupfumi. Nyika idzi dzinosanganisira dzimwe dzine hondo dzakaita seBurundi, Democratic Republic of Congo neSouth Sudan. IMF inoti iri kutarisira kuti upfumi hweZimbabwe huchakura ne 2.8% mugore rino asi hwozodzika ne 0.8%. Sangano iri rinotiwo imwe nyaya iri kupa kuti zvinhu muZimbabwe zvisamire zvakanaka inyaya yekuti Zimbabwe ine chikwereti chakakurisa chinosvika mabhiriyoni gumi nematatu emadhora kana kuti $13 billion. IMF inotiwo nyaya yezvematongerwo enyika iri kupawo kuti zvisagadzikane sezvo Zimbabwe iine sarudzo gore rinouya. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mutungamiri webato rePeople's Democratic Party kana kuti PDP vatendai biti avo vakambovawo gurukota rezvemari kuti tinzwe maonero avo.
Hapana chitsvaba chiri kutaurwa neIMF. Vhiki ino yapfuura iyi ndakaita present yatinoti C, State of the Economic Address, yataitaura zvimwe chete izvo zvekuti varume ava kunyanyanya anonzi Chinamasa naMugabe vakoniwa ende vari kudzorera nyika ino kumashure. Ndakaburitsa mafigures nemagwaro anorakidza kuti munhu mutema worse off than zvaanga akaita 1954.
Ko tichitarisawo zvavari kuti upfumi hungangowedzere ne 2.8% mugore rino iri, munoona sei papa?
Vakonfuzwa nenyaya yemvura yakanaya yakaita kuti chibage chinge chakati wandirei nenyaya yemvura kwete commandly agriculture. But dengo deno vanyatsoti tarisei upfumi hwacho vangadai vatoona kuti zvese zviri kudzoka kumashure. Ndoda kuvabata muromo nereport yakaburitswa last week neboka reConfederation of Zimbabwean Industries, CZI. CZI inoita inonzi manufacturing survey across Zimbabwe yese, and vanototumira vanhu vanopinda mumakambani kwete IMF inonyora chigwaro iri kuWashington DC. Kambani survey yakaratidza kuti makambani adonha, mamwe achandosvika 80% kudonha. So ini mafungiro angu ndeyekuti growth rate yeDC haingapfuure pa1.2%, ende ka1.2% kacho kari kutobva nenyaya yekuti mvura yakanaya Mwari akanyemwerera patiri.
Mutungamiri webato rePDP vatendai biti avo vakambovawo gurukota rezvemari vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Blessing abatawo mutevedzeri wemutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Industries vaKalisto Jokonya, avo vati vanowirirana nezvataurwa neIMF.
Nhati tange tabvumirana kuti zvechokwadi gore rino rataita iri raita gore rakanaka rokuti takaita gore rakanaka. Saka zvinoreva kuti mari yataifanirwa kuti inotenga chibage zvataigara tichiita makore apfuura zvinotenga chibage kunze kwenyika, iyoyo mari yaakugara munyika manje haichabudi. Togona kungozinotenga vana raisi zvatisingagoni kuitira nekutenga witi nechingwa. Saka pana izvozvo ndinoona growth yavari kutaura inogona kuwanika kana kuti inogona kuoneka kuti zvechokwadi iripo nokuti takaita gore rakanaka. Asi zvokuti rinogona kudzikira iyo inenge yava nhamo yokuratidza kuti munyika isusu savanhu vanoita maaccounts toti vatadza kubhalansa mari inobuda neinopinda. Nokuti nhamo iripo ndeyekuti unogona kuwana mari yakati wandeyo woidya uchifarisa wokanganwa mangwana. Ndo patongotyira yapo kuti vachapagona here kuti vagone kuchengetedza mari inozoti mangwana kana tapa panzara togona kutora mudura tichiti akudya. Ipapo ndo panotinetsa. Saka chii chingaitwe kugadzirisa nyaya dzezveupfumidzi? Shiri yakangwara inodini? Inotoita zvekutogadzira dende rayo zogara zvakanaka. Hakuna chinopfuura kuronga muupenyu kuziva kuti gore rinotedzeka zvakati, nyika yedu inoda chikafu chakati, moisa izvo parutivi modya muchidaro muchitarisira mangwana. Zvinoda yatoti muchirungu proper planning, moisa matoti mastrategy munzvimbo, vanhu voronga kuteta zvakadini. Toreda kuti politics ngaisiyaniswe neeconomy. Murega ungojisa kana kutambisa chikafu chirimo. Vanhu kana vachitsvaga power, ngavatsvage power nemaprogram anoita kuti nyika iende mberi.
Mutevedzero wemutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Industries, Vakalisto Jokonya, vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. VeRoman Catholic Church pamwe nedzisvondo dziri musangano reZimbabwe Council of Churches nezuro manheru vakanyorerana chibvumirano chekunamata nekushanda pamwe chete mushure mekunge dzisvondo idzi dzapatsanuka kubva muCatholic Church makore mazana mashanu apfuura. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Izvi zvakaitika pamunamato wakaitwa paAnglican Cathedral muHarare, apo veCatholic Church vainge vakamirirwa nemabishop esvondo iyi eZimbabwe Catholic Bishops Conference. Mukuru weZimbabwe Catholic Bishops Conference, Baba Frederick Chiromba, vanoti vakaona zvakakodzera kubatana nekushanda pamwe, kunyange hazvo vanhu vaine maonero akasiyana.
Nguva yese tingangoti veZCBC vanga vachingova neobserver status muZCC, asi iko zvino pane associate status ndeyavanga vacherechedza nasuno.
Baba Chiromba vanotiwo kubatana kwevedzisvondo kunofanira kupa chidzidzo kune veruzhinji pamwe nevezvematongerwo enyika kuti zvinhu zvinofamba chete kana vanhu vakabatana.
Nokudaro tinotarisirwa kuti nyange munyika zvichatumawo shoko rokuti nyange tine mafungiro akasiyana zvingava pamatongerwo enyika kana pane zvinoitika kana mawaniro nyange epfuma, nyange zvakasiyana kunyange kupfuma kwedu, asi tiri vanhu vamwe chete dai pava nokubatana iko.
Munyori mukuru musangano reZimbabwe Council of Churches, Reverend Kenneth Mutata, vanoti kunyange hazvo makereke akapatsanuka kubva muCatholic Church muna 1517, zvakaonekwa kuti makereke aya anofanira kushanda pamwe.
Izvozvo ndo zvatiri kushuva kuti kudavo vamwe vanhu vari mukati menyika yekwedu, vangava vanhu vari kupolitics, vangava vanhu vari kumabhizinesi, vanoona zvinhu zvakasiyana, asi zvinogoneka kuti vasangane pamwe chete kuti nyika yekwedu iende mberi. Hatifungi kuti kana tisina kuwana nzira yekuti tishande pamwe chete tingabudirira vamwe navamwe vachiita zvavo. Nyika yekwedu inotsvaka kuti nhasi tiwadzane, kunyange tisingatenderani maonero edu eutungamiri hwepolitics, bari zvinogona kuti tisangane pamwe chete kuti tivake nyika yekwedu chinda mberi.
Vamiriri vedzisvondo dziri muEvangelical Fellowship of Zimbabwe nevamiriri vedzimwe nyika vakapinda munamato wanezuro manheru. Vachitaura pachiitiko ichi, meya veguta reHarare vaBen Manyenyeni vakati Zimbabwe nyika ina vanhu vakatarisana nenhamo vari kuchema vanoda runyararo, uye vezvematongerwo enyika vanofanira kudzidza kubva mukubatana kwaitwa nevedzisvondo. Mumiriri wenyika dziri musangano reEuropean Union vaPhilippe van Dam vakatiwo vedzisvondo varatidza gwara rakanaka, uye vanovimba kuti vatungamiri veZimbabwe vachatevedzerawo gwara resvondo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Tereri musakanganwa chirongwa cheThe Connection na 8 PM, apo tiri kutarisa zviri kuitwa nevechidiki munyaya dzesocial media. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Vanotengesa mumigwagwa vanoita musangano vachipika kuti vachadzoserawo nekuti vaneta nekurohwa nemapurisa pamwe nekutorerwa zvinhu zvavo. Vakaremara vanoti ZEC iri kuita chirongwa chekunyoresa isingaise mberi zvinodiwa muchirongwa ichi nevakaremara. Vemachechi vanoungana muHarare, umo vanonyorerana pasi chibvumirano chekushanda pamwe chete. tabatashuka kumagume chorongwa chedu chanasi. Tinoimba kuti muchange mwine suzakare mangwana. Kana mchida kutitumira tsamba mbozha, zitumirei ku studio7@voanews.com. Muno kwaniso kunzwa nao dzedu dzanasi pa website yedu inoti www.voashona.com. Anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndekusiyamina na Chris Gande.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlaka 31 Mfufu 2017 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Ukuphila kwethu ukuthengisa kathi simsenza ikho. Silabantwana sinebomama basemarizeva bafuna ukuphila nathi kathi sizizo selibuya bafuna inhlanyelo okunye okunenginengi. Silabantwana abaselayo yabazali abasibadunayo. Kawakukhangele khonokho konke ukuthi lathi singabantu afuna ukuphila.
Amapholisa aze ngobunengi ukuzoyethusela abaphila ngokuthengisa edolobheni leHarare akade besenza umhlangano obuqoqwe ukubonisana ngokuhlukunyezwa kwabo.
So information iyasilela kakhulu ngapha emaphandleni eGwanda okudinga ukuthi kube nenhlelo esizenza njenge-victory through using theatre, music, dance and drama. Bringing awareness ebantwini kuba ne-GVR kuyini. So siyakuveza khonokho kumadrama sibakhuthaza sibafaka uluku lendluzula yokubana besukune phezulu beyibhalisa.
Iningi labatsha emhlubulweni wezansi yeGwanda bakhala ngokuthi lokhu besemnyameni ngodaba lokubhalisa amagama abo kuluhlu lwabavoti. Ugatsha lwezempilakahle lunikeze umanisipala wakobulawayo imali yokuthenga imithi lamajekiseni okuhlaba abantwana abavikela emkhuhlaneni enjengebilharzia leminye. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa emsakazweni weStudio 7. Amalunga enhlanganiso yabaphila ngokuthengisa edolobheni leHarare ayale ukwethuselwa ngamapholisa aze ngobunengi ukwenzela ukuthi babe lokwesaba baqhubekela phambili ngomhlangano obuqoqiwe wokubonisana ngokuhlukunyezwa kwabo ngamapholisa. Okunenga sikuzweni kuMavis Gama eseHarare.
Bebethukuthele abaphila ngokuthengisa laba beganulwabo lapho behlangana e-Anglican Cathedral, lapho abanye babo bebelandisa ngezehlakalo zokuhlukunyezwa kanye lokuthathelwa impahla enye yangkhona isisetshenziswa ngamapholisa. Kabazange bawanake amapholisa abehlomile ngezikhali ezivalisa induku lokunye okunenginengi okusetshenziswa ukuhlukumeza uZulu ngesikhathi egombolozele lindawo lapho bekusenzelwa khona lumhlangano. Lo ngumhlangano waqala ukuqhutshwa ngabaphila ngokuthengisa laba selokhu umongameli Robert Mugabe wethula isiqondiso sokuthi basuswe emigwaqweni yedolobho ebachaza njengengcikeza bethi bafuna ukukhulumisana labo phezu kwalolu daba. Umnumzana Jahana Dube ophila ngokuthengisa uthi udaniswa yikwenza kwababathathela impahla abasuka bazithaphuzele yona.
Ukuphila kwethu ukuthengisa kathi simsenza ikho. Silabantwana sinebomama basemarizeva bafuna ukuphila nathi kathi sizizo selibuya bafuna inhlanyelo okunye okunenginengi. Silabantwana abaselayo yabazali abasibadunayo. Kawakukhangele khonokho konke ukuthi lathi singabantu afuna ukuphila. Iproblem ekhona kathi ukuthi xa bangafika abaniki umuntu isikhathi sokuthi noma wodwa angamthathela izinto ukuthi abuye azobona ukuthi izinto zakhe zifakwe ngaphi. Siyabonga ukuthathwa zihambe. Njengalezi izicathu ezatshontshwayo lezi zathathwa lapho umuntu wayeqhina khona izicathu zakhe. wazete se landi la HQ ya council wiko watu wakona hizi kati zichonchiwe zine za kuna za kasa stolanga
utubeti umkoga kuba abapila ngute ngisa njengaye bamanyane ukukhuluma ngalizwilinye ukulungisisa le nkinga asebebhekane layo
njengoba sikhangele ilizwi lethu kathesi singabantu banye umuntu omunye uyangena ku-pirating ngenxa yokuthi akula msebenzi omunye angene ku-vending ngoba akula msebenzi omunye ayenze uko-change money ngoba akula msebenzi kufanele sihlale lokho sibambeni njengakusukela kuqala kungabi lomuntu ozahlukuluzwa kumbe ozathathelwa izinto zakhe
umgcini sihlalo wenavuzi umnumzana Stan Zorwadza utshela intatheli izindaba ukuba abethuswa yikuba khona kwamapholisa wona abeze ngobunengi ethi ngoba benze konke ngokusemthethweni bazisa abomthetho njengalokho okuthiwo ngumthetho we-Public Order and Security Act posa wona ungakhulumi lutho ngezokuthi kumele banikezwe imvumo uxwayisa amapholisa la uZorwadza ukuba ehlukane lomkhuba wokuhlukumeza lokuchaya abaphila ngokuthengisa lapho bebasusa ezitaladeni abathengisela khona
so if the Zimbabwe Republic Police continue to break this law
amapholisa engaqhubeka esephula umthetho angazi akhala uZulu esenza okufanayo kumele bazi ukuba yibo abayabe bekuqhalile lokho ukungahlonitshwa komthetho
bakhona abenhlanganiso ezehlukeneyo abaze ukuzasekela lomhlangano abaqonqosele abaphila ngokuthengisa laba ngokuqakatheka kokuphatheka kukhetho njengenye yendlela engasiza ukulungisisa inkinga ilizwe libhekane lazo beqalisela ngokuyabhalisa ukuvota kuhlelo olwenziwa okwamanje olwe-BVR oluqhutshwa ngabe-Commission ye-ZEC elizweni lonke abaphila ngokuthengisa bathi bazovukela mihla yonke belubhekise emahofisini ogatsha lwezisebenzi lenhlala kahle kaZulu uyadinga usizo kuze kuthi selulungisiwe udaba lwabo nimele istudio 7 ngiseharare ngingumenzi sigama
bona oda oda sekuthiwa oda
kungenani lokuqala kwehlandla lesibili lokubhalisa kakutsha ukuvota phansi kohlelo lwe-biometric voter registration iningi labantu emhlubulweni wezansi yegwanda ikakhulu abatsha bathi lokhu besemnyameni ngodaba lokubhalisa amagama abo kuluhlu lokuvota osekudale ukuthi iqembu le-Victory Siyanqoba lisebenzise imidlalo lokuhlabela ukuze lihuge uZulu ukuyabhalisa ukuvota uvusi sizwe mkhwananzi usipha loludaba esegwanda
emhlanganweni obuqoqo liqembu le-Victory Siyanqoba ngomgqibelo entepe obujonge ukufundisa abatsha ngodaba lokubhalisa ukuvota kanye lokuthula kuphume obala ukuthi iningi lokhu lingelalwazi ngodaba lokubhalisa ukuvota olwe-biometric voter registration i-BVR umhlangano lo uqhutshelwe esikolo sentepe engamakhilomitha angama-40 usuka edolobheni legwanda njalo bekulabatsha ozobhuku kanye lamakhansila abakade besuka eziqinithini ezi yeneyo umqondiso we-Victory Siyanqoba Trust uDesire Moyo uthi sebekunanzelele ukuthi iningi ngalila lwazi nge-BVR njalo sebesebenzisa imidlalo yamadrama lokuhlabelela ukuze bahuge uZulu ukuyabhalisa ukuvota
ngapha emhlubulweni wangapha welizwe ngoba abantu abaningi bangapha kabala ama-radios njalo kabalaleli ama-radio laba bala ama-radio ama-television akula signal se-TV so information iyasilela kakhulu ngapha emaphandleni eGwanda odinga ukuthi kube lenhlelo ezinjengalezi esizenza njenge-Victory through using theater, music, dance and drama bringing awareness ebantwini kuba ne-BVR kuyini so siyakuveza khona kuma-drama sibakhuthaza sibafaka ulukuluku lendluzula yokubana besukumele phezulu beyibhalisa
ukhansila wentalala umnumzana Costa Ndlovu uthi njengenkokheli sebethethe umthwalo wokufundisa uZulu ngodaba lokubhalisa ukuvota
abantu balalo ulwazi kodwa luseselufitshane ngoba umsakazo wamaradio ayakhuluma thina lathi njengobukhokheli sesihambile ezigabeni phose kuma-villages wonke kodwa-ke njengalokhu lungakafiki lolo hlelo alukafiki lapha esigabeni sethu siyazwa ukuthi luyabuya luseduze kodwa-ke sizaba lokho siqhubeka thina okwethu ukuthi abantu bathole ulwazi lokuthi kufanele bahambe baye
usobhuku wesilonga unkosazana Edna Ndlovu layo obesemhlanganweni uthi esigabeni sakhe uZulu sengathi uyaluzwisisa udaba lokubhalisa ukuvota ngoba lumenyezelwa le midlalweni yenguqu
lesilonga abantu sebekwazi ngoba
sike saba lo umhlangano oka MP wakwazisa ebandini ngoba kwakule icembu labantu singenile kwesa kithi sigaba nginanzelela ukuthi abaningi bayaphatheka ngoba kule ma-sports nala mabhora babuya babuthane babe baningi abaningi sebekwazi singuthi
unkosazana Esther Zitha weVictory siyanqoba uDuzula kumelanga yesaba ukuyabhalisa ukuvota loba seke wadala amacala phambilini.
Abantu nxa kunye nge-PVR abaningi bahle bezokuthiwa uyathathwa iphoto then nge-fingerprint but i-PVR yona leyo kuthiwa ayiseziyenze khonokuyana wokuthi ngathatha i-fingerprint yakho sithi ripota zonke ndawo ukuthi umuntu lwana usekhona lapha usesimtholi land so khululeka nini loba wake waba necala kumbe wahambe emapholiseni wafika wabanjwa kwathatha i-fingerprint yakho ungesabi ukuthi kuthiwa i-fingerprint yami ikhona emapholiseni anti.
Umnumzana Charms Ngubo osakhulayo entalale ngomunye othi ubengaluzwisisi udaba lwe-BVR.
Le ngifundile okunye kade ngingani ngangikuzwisisi kakhulu indaba le-BVR kuthi kahle yona ngikwayihloseni ekade nginakuzwisisa kahle yikuqakatheka kwama-photos lama-fingerprints kunokuthi nje ukungibhala ngabizwa abantu bavote.
Uhlelo lokubhalisa ukuvota luzaqala ezansi yeGwanda kumaviki amabili alandelayo mhla zilitshumi lasithupha kuLwezi. Iqembu leVictory siyanqoba selihwatshe idlalade elikhuthaza uZulu ukuyabhalisa njalo moya uthi basapheka enye ingoma ezahlatshelwa ngesiSuthu. Ngimuvusisizwe Mkhwananzi owendaba zeStudio 7 ngiseNtepe eGwanda.
PVR, is that time of year again? Registering to vote. PVR, we all register afresh.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote inkulumo.
Asambeni madoda.
Uyakwazi na lapho kumele uyebhalisa ukuvota. Isigaba sesibili sohlelo lokubhalisa ukuthola ilungelo lokuvota ngomnyaka ozayo ka-2018 olukhutshwa yi-commission ebona ngezokhetho eYezek siqala mhla ka-29 Mfufu sisiyaphela ngolwezi 13, 2017. Kobulawayo Bulawayo, South and Central, ePhelandaba Mpopoma, eMakhandeni eMthumbane, eLobhengula laseLuveve. Harare Metropolitan, Harare Central, Harare East, Harare West, Harare North, Mount Pleasant, Sunningdale, Mavukuta Fara, Hatfield, Southerton, Highfield East, Budiriro, Letsibaraseko, Manicaland, Nyanga, North and South, Mtasa, South North and Central, Lemtare North, eMashonaland Central, Shamva, North le South, eGurube North, eMount Darwin East le South, leRushinga, eMashonaland East, uZumba Maramba, Maramba Fundo, uZumba, Murewa North West le South, eMarodera East le Central, eMashonaland West, eHurungwe East, Makonde, eChinoyi, eMakonde, eMangura, Kozimba, Zimba West, Kanyelo North, eMashingo, Chivi Central, eNorth naseSouth, Mashingo North, South, West leCentral, leMashingo Urban, eMathebeleland North, eLupane East, eCholocho, North leSouth, leMguza, eMathebeleland South, eMathobo North, Kanyelo South, eBubulilima East, Kanyelo West, eNkabazwe eMidlands, Gokwe South leCentral, Gokwe Sasami, Mberengwa West, eSouth, North, le-East. Izishabane Ngezi, kanye lezishabane Runde. Kodwa phela, lawa ayisiwo wonke ama-centers lingabhalisa kiwo ukuvota. Lilakho ukuwathola kuwebsayithi yethu iThe Voice of America ethi www.voaindebele.com.
Ugatsha lwezempilakahle selunikeze umanisipala wakobulawayo inkulungwane ezilitshumi lasitshiyagalombili zamadola i-$18,000 yokuthenga imithi lamajekiseni okuhlaba abantwana ubavikela emkhuhlaneni enjengebhilhazi yaleminye. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Ikansili yedolobho lakoBulawayo isiqale uhlelo lwesithupha lokuthontisela lokunikeza amaphilisi okuvikela umkhuhlane webilharzia kanye lokuvuvuka inyawo okubizwa kuthiwa yielephantiasis lemikhuhlane etholakala enhlabathini. Udokotela Khula Muzinyathi, umqondisi wenhlelo zempila kahle kukansili yakoBulawayo, uthi uhlelo lolu luza khangela imikhuhlane emithathu ebalisa owebilharzia otholakala emhlabathini, owehementhiasis lowelymphatic filariasis ezikolo amakliniki kakhansili.
Imkhuhlane sebe siyikhangele kwakathesi mithathu kule kuthiwa yibilharzia esijayele ukuthi siyibone kakhulu nxa umuntu ethambisa ekucineni kuphume igazi. Kulomunye okuthiwa yi-soil transmitted helminth esabe sibona umuntu esiba lamawemusi phakathi lapha emathunjini. Then kulomunye okuthiwa yi-lymphatic filariasis esabe sibona umuntu evuvuka izitho zomzimba. Into esijonileyo yikuthi abantwana labantu abadala bathole amaphilisi lawa ukuze imikhuhlane le ingandi ebantwini. Kukhangele ukuthi ngomnyaka ka-2020 kube sekwehlile inani labantu abalemikhuhlane le ngamashumi ayisikhombisa nanhlanu ekhulwini.
Egcizelela amazwi kaNyathi, umnumzana Patrick Ncube ongumsekeli kamqondisi kugatsha lwezempilakahle ekhansilini yakoBulawayo, uthe uhlelo lolu lujonge kakhulu ukuvikela imikhuhlane ethi baza kuya ezikolo lamaklinika wonke aleli dolobho.
Silohlelo lapha oluzoqala mhla ka-30 October kusiyafika u-4 November. Uhlelo lolu ngolokupha abantwana amaphilisi abavikela kumkhuhlane webilharzia, lo mkhuhlane otholakala abantwana belama worms esiswini. Kube njalo lokuthontisela kwabantwana ngovitamin A. Sijonge ukuthi bonke abantwana abafanele ukuthi bathole lolu ncedo batholakale befikile endaweni zethu lapho esizabe sisebenzela khona.
Umongi wekansili yakoBulawayo, umnumzana Claude Kupe, uthe uhlelo lolu luza khangela abantwana abaleminyaka emibili kusiya kutshumi lanhlanu lokuthi abadala labo kufanele bathole lawo maphilisi.
Uhlelo lolu lwe-Mass Drug Administration luzaba lukoBulawayo wonke jikelele. Sizaba sinika amaphilisi okwelapha umkhuhlane webilharzia, lo mkhuhlane wamawemzi esiswini, lo mkhuhlane okuthiwa yi-lymphatic filariasis okuvuvuka izitho zomzimba ema-clinics wonke akoBulawayo lasezikolo. Sikhangelela ukuthi bonke abantwana kusukela ku-1 year kusiya ku-15 years bahambe either e-clinic laba basezikolo sizabalanda ezikolo.
Obona ngokukhankansela inhlelo zogatsha lwezempilakahle ekhansilini yakoBulawayo, unkosikazi Sitshengisiwe Siziba, uthe uhulumende ubanikeze inkulungwane ezilitshumi lasitshiyagalombili, njalo imali le ayeneli kodwa bazadinga kwezinye inhlanganiso ezivame ukubancedisa ngalesi sikhathi.
Ama-populations ethu vele ukuthi divide 18,000 yona leyana usukhangela nge-population yakoBulawayo ukuthi uthi vele icina esiku 0.0 something cents per person, okuyabe kutshengisela ukuthi vele inlutshwane imali yakhona. So i-challenge esilayo kathesi ukuthi imali yakhona yikhona, but okwakathesi sizasebenza ngemali yona le ekhona bese sidinga la ma-partners angasincedisi. Sizabe silabo, sizaba nomhlangano la.
Isakhamizi sakoBulawayo, unkosikazi Minenhle Hadebe, uthe inhlelo lezi ziyasiza kodwa kwezinye izikhathi abantwana basala sebegula ngendlela engazwisisekiyo.
Khankaso lolo lokuhlaba abantwana ezikolweni thina abanye asiluzwisisi, ngoba kwesinye isikhathi umntwana engahlatshwa agcine segula, kugcine kusiba ngumthwalo futhi lakithi, ngoba sikhumbula kuqala babe sibhoda sibili besitshela, kodwa khathi siphonguzwa sokuthiwa abantwana kusasa babuye bethwele imphako bayahlatshwa esikolo. Abazange basi-adrese basitshele ukuthi kuzayenzwa njani, bahlabe banathelana amaphilisi wona lawo.
Ikhansili ikhangelele ukufinyelela izikolo lamakolishi ezingama-200 labantu abedlula inkulungwane ezingama-600 lasithupha. Uphenyo olwenziwa yinhlanganiso yezempilakahle yamazwe omhlaba luveze ukuthi imikhuhlane le ihlasela abantu abayizigidi ezingama-57 million e-Afrika. Ngimele iStudio 7, ngikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Live Talk lamuhla kuhlelo lwabatsha lwe The Connection. Sixoxa ngokusetshenziswa kwezokwethulwa kwembiko enkundleni zokuzilibazisa zebulenjini i-social media. Tumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Alevala leli studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington. Singakangena esigabeni esilandelayo wathi isikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Embikweni wakhe wakuqala emphakathini ngemva kokukhethwa njalo kukamongameli Uhuru Kenyatta ukhokhela ele Kenya umkhokheli womanyano wamabandla aphikisayo uRaila Odinga uchaze ukhetho oluphindiweyo ngeviki edluleyo waqalukhalalileyo ukulungena njengehlazo ekhuthaza uZulu welizwe lakhe ukusebenzisa ilungelo lakhe ngokungahloniphi impumela le. Ele Somalia libikwa kulilizwe elilesilinganiso esikhulu sentatheli zindaba ezibulawa zisemsebenzini. Umsekeli kasibalukhulu webhanga lesizwe ele Reserve Bank umnumzana Khuphukile Mlambo uthi uZulu labo somabhizimusi ngabe bayasa imali yabo emabhanga. Ngabe imali kayisileli elizweni. Umlambo bethula imbono yakhe emhlanganweni obuqoqwe ngabesonto ye-Seventh Day Adventist Church kobulawayo ngempela sonto. Kodwa isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyobulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi uyalandula limbono esithi uhulumende usehlwilekile.
Ngendaba yomsilela kwemali lokhu siyaphambili sibekulusibola ukukhulu ngoba ngazikhayela emabhenki khonapha uyafika umuntu kwe-ATM ezingazaza ngama-$50 ngokuba lapha sokwehlile zakuma-20 ezezehlile zakuma-$14 enye ezehlile zakuma-$10 emabhenki. So kuyatshengisa umuma khona mubi ungami ngela kuma-supermarket ufike abantu engxenye usebenzisa i-fiding ukuze ucela i-cash uthole kwezindawo ezithethe khonabalayo usalule mvele ngikhumbula ukuthi nawe engxenye uthenge into eze-$50 uthole ingayi-$25 $10. So hayi umumo wemali sibili mufi and uqhubeka usuyaphambili lapha siloship olukhulu sikulo ukuthi sokufanele ukuthi uhulumende abone ukuthi lingana indaba yemali ngoba abantu bayadibeka abantu bashona emabhenki abanyele emsebenzini babaleka besiyalayina emabhenki engatholi le mali yakhona avulele kukona. So hayi abantu babashukuluza kakhulu.
Umlambo uthi enye imbangela yokusungula ama-bond notes yikuthi uZulu wayesisa idola leMelika kwamanye amazwe. Uthi imali engafika phose ibhiliyoni elilodwa isuswa elizweni okungekho emthethweni ngamnyaka munye. Emaphandleni ukusilela kwemali kuphambanisa impilo yezakhamizi. Omela iBinga South edalele eParliament umnumzana Prince Dubeko Sibanda uthi amalobolo lokangaziwe sekubhadalwa ngamafoni.
Impilo siguqukile eBinga endabeni zokuselakala kwemali. Esasekwazi kudala ukuthi khona umuntu nxa efuna ukuyathenga ukuthenga uyahamba ephethe imali isezandleni bese sikhwameni akusatholakali. Sesiphila ngemali ezisemafonini. Yonke into oyifunayo eBinga kufuze ukuthi ube le mali esefonini engabonwayo. Ngitsho nje la malobolo labo kangaziwe sebekhitshwa emafonini. Okwenza ukuthi impilo ibe nzima ikakhulu siyakwazi ukuthi eBinga abantu baphila ngokulima, abantu baphila ngokuthiya inhlanzi. Abathiya inhlanzi laba ukuthi bona bethi akusinika imali efonini, abaningi bakhona amafoni kabalawo. Yindawo enendawo ezinye ezingela ama-network. So ukuthi noma ukuze umuntu abe lefoni akusoze kumncede lutho. Okwenza ukuthi ibhizimusi lempilo ibe nzima kakhulu esigabeni sebhinga.
Ukusilela kwemali lokhu sekubangele ukuthi intengo ikhuphuke ezitolo. Ukansela wedolobho leHarare umnumzana Peter Moyo uthi impahla yokwakha isikhwele okwesabekayo ngenxa yokusilela kwemali emabhanga.
Kupa kathesi, la ufuna ukuthenga ulutho, amanye amashop nokutshela ukuthi kona sifuna iUS dollar bathule. La ufuna ukuyathenga kumbe kusupermarket, into zakhona sezikhwelile tam 3 or 5 tam. So akula muntu olemali la, umuntu wonke aphozihambela ngaphandle kwegovernment lama ministers, yonke abantu abalemali. Hayi intengo okhangela ubone, la ukuthi uyakha. Uvele la even ule 100,000 ube kwazi ukuthi kona kawula mali mina izolo umzekelo sengipha wona ngihambe ngayethengi ukuzinto okuncane ncane okwesebhiki tanki okubili ngithenge $90. It's shocking. Umuntu uyahluphekela lapha eZimbabwe la akula even isenda akula umuntu ekhaya okhaphe uhambe ngani sekwesikhathi iphethilo yasekakala sekuyathiwa kutshele amanye ama-service station ezingaso siwakhulume ngamabizo bayakulalela bakutshele ukuthi kona kona sifuni sifuna i-cash wena i-cash yakhona kawunayo bank ufike ulale ebhenki uyabungela imali yakhona bayakutshela bebhenki ukuthi akunamali la.
Ukonakala komnotho welizwe sekubangele ukuthi labezokholo abafana le Seventh Day Adventist Church labo baqoqe imbuthano ezama ukudinga isisombululo sodubo lolu. Okwamanje ke sesisizwa udaba oluveza umbono kahulumende welemelika.
Ilizwe lemelika lithi selincedise kakhulu elebhema ukuthi libe lenkululeko ebalulekileyo. Loba kunjalo uhulumende wemelika uthi ukhathazwa yikukhahlanyezwa kwabantu bohlobo lweRohingya esabelweni seRakhine State. Uheather Nwet isikhulumele sohlangothi lukahulumende wemelika olubona ngokudlelana lamanye amazwe olwe State Department uthi labo abakhahlameza abantu kumele babotshwe bajeziswe ngemfanelo. Lokhu yikho osokwenze ukuthi ilizwe lemelika livimbe umthetho we-Jade Act obuvumela iziphathamandla zebutho lebhema ukuthi zethekelele elemelika njalo imelika idinge indlela zokufakela labo abephula ilungelo loluntu izijeziso zenotho. Iziphathamandla zebutho lebhema kasavunyelwa lokuzefunda okuthiyeneyo kubutho lemelika. Ilizwe lemelika lisebenza lenhlanganiso ezithiyeneyo ukwenzela ukuthi lifinyelele indawo ezithiyeneyo ebhema lapho kulabantu abakhahlenyezwa khona. Elemelika likhulumisana njalo lenhlanganiso yamazwe womhlaba wonke jikelele e-United Nations lezinye ukwenzela ukufakela abephula ilungelo loluntu ebhema izijeziso zenotho. Ilizwe lemelika lizaqhubekela phambili lincedisa elebhema ukuba libe lozibuse ogcweleyo njalo lokuvimba ukukhahlanyezwa kwabantu eRakhine State. Abantu abedlula inkulungwane ezingamakhulu ayisithupha babaleka endaweni le kusukela umhla ka-25 ngoNcwabakazi.
Lolo ke bekuludaba oluveza imbono kahulumende welemelika.
Biometric voter registration. Biometric voter registration.
PVR. It's that time of year again. Registering to vote. PVR. We all register afresh.
Biometric voter registration. 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 Biometric voter registration.
It's called the PVR. Biometric voter registration. Kaila Popa, Kaila Papalazi is the biometric voter registration. A new registration system for every voter. We all must come out and go out in numbers to register afresh, anew. A new beginning, a new start. BVR, biometric voter registration. For all, a new start, a new beginning. Afresh, anew.
Biometric Victory sizonqoba iqembu le Victory siyonqoba ke lelo lesigqibela uhlelo lengoma ithiwa BVR. Singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba ebesilazo lamhlanje. Amapholisa aze ngobunengi kuzoyethusela abaphila ngokuthengisa edolobheni leHarare kade besenza umhlangano. Iningi labatsha emhlubulweni wezansi yeGwanda likhala ngokuthi lokhu lisemnyameni ngodaba lokubhalisa amagama abo ukuvota kuhlelo lweBVR. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu, igama nguChris Gande, ngilitshiya ke kuStudio 7 Live Talk lilo Mike Hobe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.